Vagari vakawanda vataura neStudio 7 vati zvinoshamisa kuti kanzuro yasarudza kukwidza mitero panguva iyo vanhu vakaremerwa neupenyu nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumwe mugari, muzvare Florence Dube, avo vanogara mumusha wemukoba 1, vati vanga vachibhadhara mari yemvura nemitero isingasvike $200 pamwedzi, asi iko zvino vave kunzi vabhadhare mari inopfuura $500.
Tiri panguva yeCovid-19 apo takaomerwa. Indinorarama nezvemusika. Takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya, hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa. Asi vanhu ndopavanotiunzira mabhills anotyisa zvakadai. City of Gweru ngaione zvokuita. Isusu kana zvadai hatisi kuziva kuti varoda kuti tirarame kana kuti varoda kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Mumwe zvemugari, muzvare Nyasha Mahwende, avo vakaremara uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara, vati vanhu vakawanda vakaita saivo vanoroja sezvo vasina dzimba dzavo pachavo. Vati kuwedzerwa kwemitero uku kuchaita kuti upenyu hwavo huwedzere kuoma sezvo mari dzavanobhadhara dzichawedzerwawo.
Pane vakapiwa mukana wekubvisirwa marentals necouncil kuti vasabhadhare sevanhu vakaremara, but this is applying kue landlord anemba yake inotori nezita rakafanana neri pachitupa pake. But we have maloja ane madisabilities ari kubhadhara rent kuno umwe munhu. Obviously ari kutokwidzirwa marentals nenyaya yekukwira kwaita mvura.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association, GRA, vaCornelius Lipiwe, vati vanonzwisisa kuti kanzuro inoda mari yekuti ikwanise kuita nemazvo mabasa ainofanirwa kuita, asi vati dai yakwidza mitero iyi zvishoma.
Kukwidza kunogona kunge vachiona zvakavakodzera kuti vakwidze, hatidai vambomira iko zvino, because iko zvino hapana munhu anokwanisa kuiwana. Kubva mu$50 kuenda mu$400 kune dzimwe dzimba ma$200 vanhu hakuna kwavanowana mari. Saka tatichikumbirawo kuti vanzwisise kuti zvinhu zvakamira sei, vasakwidzire vanhu because vanhu vanotambura.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vati mushure mekunge bhajeti ravo regore rino $1,000,000,000 ratambirwa nehurumende, vakatora danho rekuti vakwidze mitero zvishoma nezvishoma nekuziva kuomerwa kwevagari. Vativo vari kuziva nezvekunyunyuta kuri kuitwa nevagari nekuda kwemitero, vakati vachaona zvekuita.
Meeting yatakaita takawirirana kuti sekanzu kuti chakwidza 40% from the 1st of April. Hongu ndiri kunzwa vanhu vachichema chema zvikuru kuti matarisa akati kwirei. Haiwa, tinozvinzwa, tichatarisa nyaya iyoyo ini nemanagement yangu nemamwe macouncillors, then todzoka kwavari toona kuti tingazvigadzirisa sei.
Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasingadaviri nharembozha yavo, uye mutevedzeri wavo amai Marian Chombo yange isingabatike. Zvichakadaro, vamwe vana mukoti vanoshandira kanzuro yeGweru nezuro vakaita sit-in sekuratidza kusafara kwavo nekushanda vasina mbatya dzinobatsira kuvadzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus kana kuti personal protective equipment. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravana mukoti panyaya iyi, asi vaMakombe vati vanoziva nezvenyaya iyi uye vari kugadzirisa kuti vashandi vanoshanda mumakirinika ekanzuro ari manomwe vawane zvipfeko izvi.
Nyaya yavataura tainzwisisa, ende tiri kumhanya mhanya sekanzuro kuti kwanise kutsvaga kana kutenga zvinhu izvozvo. Hatinazvo, hazvina kukwana, asi toda kuti tiwedzere. Regai zvakare nditi tine mari yatakapuwa nehurumende about 1.4 million RTGS yatichashandisa zvakare kutenga some of these things, tichizvitenga in consultation neprovincial task force.
Mune imwewo nyaya, upfu hwasvika munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reGweru pasi pechirongwa cheGrain Millers Association of Zimbabwe chekuti vanhu vawane upfu husingadhure. Asi vamwe vagari vanoti chirongwa ichi hachizi kubatsira sezvo upfu uhu huri kudhuriswa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Tata vati kusenga kwavanogara upfu hwange huchitengeswa nemari chaiyo chaiyo, kwete mari yepafoni kana kuti yemakadhi.
Ufuta ufarira hongu, asi matengesero acho nekutenga kwacho kwarwadza. Lockdown yavhara mabasa, hongu tirikuedza kuti tiprevente che kuspreada kwevirus. Asika, tarisai the other side kuti torarama sei. Mari haisi kupinda on a daily basis, mari haisi kutenderera.
Upfu huri kunetsa kuwana munyika nekuda kwekuti nyika haina kuwana gohwo rakanaka rechibage zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Sangano re World Food Program rinoti riri kupema mari inoita zana nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu chikafu chinosvika muna nyamavhuvhu. Sangano iri rinotiwo vanhu vanoda kubatsirwa nechikafu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.